Ratinokwanisa kunge tinaro nderekuti vanhu vanenge vari musecurity yenyika vanenge vachidawo kurarama upenyu hune pundutso, upenyu hunobatsira mhuri dzavo. Saka zvinoratidza kuti upenyu hwakaoma, hwakaomera munhu wese, asi hazvisizvo zvinopa kodzero yokuti vanhu vari muchiuto vange vachiwanikwa mumacases earmed robbery kujustifya kuti mamirire ekurarama kwavo haana kumira zvakanaka.
Mungajekesa chii chinozoita kuti vanhu vabe nepfuti?
Vamwe vanhu vatongogarawo zvavo dzingori nhunzva tunzva, vasiri vanhu vane hunhu hwakanaka. So maincidence iwayo earmed robbery hachisi chitsva, agara arimo mukatarira vana chauke vanga vachitombori mafoma soldiers vamwe vacho ivavavo. So vamwe vacho nivari vanhu vanenge vane hunhu hwavo husina kumirawo zvakanaka, asi tinofanira kutarira kuti kana vanhu vachishandira hurumende vanofanira kubhadharawo zvakanaka kuitira kuti vasava nemweya wakaita seizvizvo zvokuti vanhu vanenge vane access kuzvombo vanoita zvinhu zvearmed robbery. Hatifani kuzvikokomedza kana kuzvijustifya on any other grounds, because kana munhu waenda muchiuto une mhiko dzaunozvipira kuti uchashanda sei. Saka kuti uzowanikwa achiita zvinhu zvakaita sezvirikuitika izvi hazvisi zvinhu zvinokurudzirwa, ende hatitarisi kuti zvinge zvichiitwa nemadisciplined forces. Ndosaka chinzi members of the disciplined force.
Zvichireve izvi
vane discipline, vane hunhu, kana vane zvavanenge vanazvo zvinovanetsa, vane mikana through machannels avo ecommand channels okutaura zvinhu zvavanenge vanazvo zvichigadziswa, hakuna kufamba vachiita zvinhu zvakaita seizvezvo.